Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemabasa ari kubatwa nesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development ekuedza kubatsira vagari vekuChipinge avo vanonzi vari kutarisana nematambudziko ekubviswa munzvimbo dzavagere zvaita kuti sangano iri ringe richipinda richiita misangano nevagari. Kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu reChipinge, tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Madruku.
Ndinobonga mukoma Jonga kuti tiwane mukana wekukurukura matambudziko ari kuitika kunharaunda dzakasiyana-siyana kuChipinge uku. Dambudziko ratiri kurwisana naro idambudziko rakatekeshera muChipinge District, harisi rekuChipinge East chete. Dambudziko iri riri kuwanikwazve kuChipinge West, riri kuwanikwazve kuChipinge Central, riri kuwanikwazve kuChipinge South. Tingati pari zvino vanhu vanosvika 5,000 vakanyorerwa matsamba anga achibva kubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Water, Climate and Rural Resettlement vachinzi vabve munharaunda dzavari kugara. Vakangopihwa mazuva 7 chete kuti vaende kusina kutaura kuti vari kuenda kupi. Tiri kuChipinge Central tine dambudziko rakakura kuward 9 kunonzi kundiyadzo. KuChipinge East tine dambudziko rakakura kuBikoni nenzvimbo inonzi Holland kune Green Valley. KuChipinge West tine dambudziko kwaKondo munyokowere. KuChipinge South tine dambudziko kwaMahachi. Isusu toti mutemo urimo mubumbiro remutemo unoti kana vanhu vachibviswa pavari kugara vanotaurirwa kwavari kuenda.
Iyo nzvimbo iri kuda kutorwa iyi vaMadhuku iri kunzi iri kuda kushandiswa basa rei kana vagari vabviswa ipapo?
Ndevari kuda kuita zvokusima maakademia nekuti kuChipinge East kunyanya kune minda dzakati kuti dzakanaka zvokuti vanhu vaakuziva kuti anonzi maakademia aakuita mari pasi rose. Saka vanhu vaakubviswa. Kozoti kune divi rekumwe kuChipinge Central nzvimbo dziri kubviswa vanhu idzagara dzinorimwa mabhanana akanaka, kune ivhu rakanaka, kupamba.
Ivo vanhu vari kubviswa ava vaMadhuku vanga vagara zvakadii mumatunhu iyaya kana munzvimbo dzavagere dzavari kubviswa idzi?
Vanhu vese ava vari kuda kubviswa ava vanhu vanga vagara vangori mundau idzi kubvira kare nakare. Mukanzwa nhoroondo dzavo vanhu vakatoparticipatawo mukurwisa utongi hweudzvanyiriri. Zvokuti mukaona vatanga chikurukura navo vari kuwana ndiyadzo vanhu vaigara mundau iyi kuna 1951. Ndizvo zvenyaya yakafanana neiri kuBikoni. Vagari zvakare vekwana Kondo munyokowere vanhu vanga vagara vangoripo. Nharaunda dzavanogara idzi tinodziti communal land, dzine masabhuku, dzine madzimutape, hadzisingori nzvimbo dzatingati dzakatangwa manje manje, itori nzvimbo dzinotozivikanwa.
Imiwo sesangano rePlatform for Youth and Community Development, izvii zvamuri kuitawo mukubatsira kwamunoti muri kuita vagari?
Sebato rePlatform for Youth and Community Development tiri kuedza zvese zvatingakwanisa kuti tinge tichiudza vagari kuti vazive kodzero dzavo sezviri mubumbiro remutemo, nekuti kana vachibviswa yatingati eviction vanobviswa zvichifamba sei. Ndo chekutanga ichocho. Chechipiri chekuti isusu tinenge tichitaurawo nemasangano ari mubumbiro remutemo atoti maindependent commission. Pari zvino tiri kutaura neve NPRC, tutaura zvenevve Zimbabwe Human Rights Commission kuti vakwanise kunzwa nyaya yevagari ava nekuti zviri kuitwa izvi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo.
Matimaedzawo here kuti munge muchigara pasi nehurumende muchikurukura nyaya iyoyi vaMadhuku?
Takakwanisa kutaura nehurumende, takanyora matsamba kuMinistry of Agriculture tichivabvunza kuti ko vanhu vamuri kudzinga ava muri kushandisawo mutemo upi, makambotaurawo navo here? Havana kukwanisa kutipingura zvatingati formal, asi tiri kutaurirana nevari kumahofisi kwavo. Saka vakatipa tingati conviction yekuti no, sezvo paine land audit yaakutopera vachabatsira. Takanyora zvematsamba akaenda ku atingati local authority yedu yekuChipinge. tichivaudzawo kuti vanhu vamuri kuda kuti vabve ava muda kuti vaendepi, tokumbira kuti tinge richitaurirana. Vatungamiriri vedu velocal authority vanobvumirana nesu kuti aiwa izvi zvanga zvichibva kumusorosoroko, saka vari kuti ngatiite nguva yekutaurirana nevagari venharaunda dzakasiyana siyana idzi dzatiri kuemerera, tikwanise kunge tichitaurawo navo through madialogue. Uye tiri kuita research yatiri kuvainvolva kuti vataure kuti history yenharaunda imwe naimwe yakaema wani. Mazvita,
manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.